Pachiparo wa budget regurenu ya nezuro, vanuwe waka pfuma kutinyika ine dambu zikure magetsi, izo jiruku kanganisa upumi wenyika mojina bizimisi, uye wakambo we mtunga miri we Sanganore Confederation of Zimbabwe Industries, vaka listo jokonya, vati kupuma kwa vanuwe kutipane dambu ziko, asi pasi no matano waka jeka ya kukadrisa dambu ziko iri ya jubatsiri.
Kwa meja za angata uwa na minister, ekutuano kumono uwa mageta ano diwa.
Mamwe matano akataurwa navanuve anosanganisira kukurudzira makambani kuti avake zvigayo zvavo zvemagetsi uye vakati makambani anoita izvi haabhadhare mutero pamichina yekuita izvi yaanotenga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vatapiwa marimo vaudza Studio 7 kuti iri danho rakanaka kunyange hazvo vaitarisira kuti paitwe zvakawanda kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi.
Izvi zvichawanikwa chengetedza mari dzakawanda idzo dzichave dzichazoiswa mumaprojects emagetsi. Ndinofunga kuti ndicho chinhu chakakosha chichanyanyo basiridza kuvandudzika kushayikwa kwemagetsi munyika.
Vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rinogona kupera nekukasika kana mvura ikanaya yakawanda sezvo nyika ichiwanawo magetsi kubva kumvura. Gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakaziisa paramende svondo rapfuura kuti gwenya repaCaribbean South iro rinogaya 1050 megawatts kana richishanda zvakanaka riri kugaya 100 megawatts chete pazuva nekuda kwekushomeka kwemvura. Vakatiwo zviteshi zvemagetsi paWange 7 neWange 8 zviri kuburitsa 640 megawatts chete pazuva. Vakati izvi zvava kuita kuti nzvimbo zhinji munyika dziwane magetsi kwemaawa mashoma kana kutoshaya magetsi zuva rese sezvo nyika ichida 2000 megawatts kana kudarika pazuva. Nengo inoshanda nesangano reWedza Residence Development Trust vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti hurumende ikoshese nyaya dzemagetsi pabudget ra2025 nekuti zviri pachena kuti ZESA iri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Ndinoona sekutoti pamapriorities ese aripo izvinezvi dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro, because inobata kuhealth, inobata kueducation, zvaakuvhiringidza mararamiro ari
Sangano rinomirira mabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce svondo rapfuura rakati rinotyira kuti imwe kambani yekuChina yakagadzirisa zviteshi zvemagetsi paWange 7 neWange 8 inogona kudzima magwenya aya sezvo ZESA iri kutadza kubhadhara chikwereti chainayo kukambani iyi. ZESA inonzi ine chikwereti chemadhora ekuAmerica mabhiriyoni maviri kukambani iyi nemamwe icho yave kutadza kubhadhara. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZESA, asi mumwe mukuru mukambani iyi akataura akamirira mukuru weZESA vaSid Ngata vaEliab Chikwenere vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti ZESA yave kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo nekuti iri kuwana mari shoma. Vakati ZESA iri kuwana $55 million mwedzi wega wega, iyo ichifanira kubhadhara chikwereti $36 million pamwe nekuzosara nemari yekushandisa. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kuita kuti ZESA itadze kuita basa rayo nemazvo.
Pedzisira taamudambudziko rekuti tikuramba chingopinda muzvikwereti nokuti vanhu vatakapa zvinhu zvedu kuti vatungamire mapublic sector enterprise yana ZESA nemamwe mastate agencies havagoni kuita basa ravo nokuti havana management ethically clear. Tichangoramba tiri nyika ichangoramba ichitsvaga zvikwereti tichinyura muzvikwereti nokuti titungamirwa nenyanya zvisingagoni kusenzesa.
Nyanzvi dzinotiwo dambudziko remagetsi rakura munyika nekuti pave nenguva pasina kuvakwa magwenya matsva emagetsi uye mazhinji acho aripo asakara. Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumarasha kuwange nemumvura kubva kuCaribbean. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.